vanhu vakawanda vataura nestudio 7 kuchiredzi vanoti uwandu huri kubudiswa kwemazuva mana apfuura huri kuvatyisa sezvo guta iri riri kuramba riri roga rine uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pane mamwe maguta ose mudunhu rese remasvingo. Dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo dziri kubuda dzisina kana munhu mumwe chete anobata nechirwere ichi panoongororwa vanhu zuva nezuva. Musi wechipiri echikumi pavanhu gumi nemumwe vakawanikwa vaine chirwere ichi mudunhu rose remasvingo, vapfumbamwe vaiva vekuchiredzi, vaviri vari vemudhorobha remasvingo. Musi wechitatu nechikumi pavanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa necovid-19 mudunhu rose, vese vaiva vekuchiredzi, uye nezuro musi wa10/10 vanhu vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vose ndevekuchiredzi. Mumwe mugari wemumusha wetsovani vamaoko mugozo vanoti vave kutyira upenyu hwavo.
Macases at this time they've been going up even by daily basis. Zvanga zviri very normal fed because it's a very small town. So we didn't expect my case to die like that. But inini speko ono kwangu, I think kuti there's been a realization in relationship almost in town. My regulations in my COVID, they haven't been really been followed. Because if you follow around, most of my bars have said, you know, they are operating. Of course, I also see how kuti wane kwa kabzumi zwa eri kwa tonangu wa sina pati. Oh, inini nchitolo muna nene wa pache zangu. Saka, I know. So some of the times the trouble is interesting to koko. And then the other...
Mumwe mugari wemumusha wekwazava vatiyani chauke vanofunga kuti guta ravo riri pedyo nemazambuka ekuenda kunyika dzesouth africa nemozambique uko vagari vanobira zvisiri pamutemo nekuda ravanogona kuuya nechirwere ichi.
Upenyu ndo watakutotyira nekuti mazuva mashoma apfuura uwandu hwevanhu vari kubatwa vaine chirwere ichi huri kuti one day zvakanyanyisa. Asi maonero andinoita ini nekuda kwekuti vana vedu vakawanda vai kunzvimbo kuno kuchiredza. Vazhinji vacho vanopota vachienda zvavo kusouth africa vachijamba bhodha vamwe vachidzoka. Asi kunzwa kuti mutemo wenyika unoti vanofanira kutestiwa voenda kukwarantaini kana vachinge vaonekwa vaine chirwere ichi pakudzoka kwavo. Vakawanda vacho vanowanisanza kushandisa nzira dziri pamutemo kudzoka muno munyika. Vasvika havazodizi kuti vazizivikanwe, saka vanosangana nevanhu vakawanda vogona kuspreada chirwere chipi. Chirwere ichi chakutyira upenyu hwedu. Tiri kukumbirawo vane vemutemo kuti vatarise kuti kumabhodha kwedu uku kumabhodha jambazo kusave kuramba kuri porasi.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Nyasha Sigauke vachiti ivo hurumende inofanira kuona kuti vanochengetedza mutemo vapinda mumisha yemudhorobha iri kuita kuti vanhu vatevedzere zvisungo zvekuti chirwere ichi chisapararire.
Nyaya iri kutishungurudza zvisingaiti nekuti takazvitarisa 4-5 days dzapfuura idzi makeses acho ari kungokwira. Saka tiri kutotya kuti nyaya ichiri kuenda nekupi, pamwe zvinogona kutozosvika pane zvakamboitika zviya muna December. Saka tachingokumbirawo kuti hurumende ionewo zvokuitawo itibetserewo kuti upenyu hwedu hwovesefu nekuti tiri pakutya nepakudedera.
Hurumende yati iri kushushikanawo nekukwira kuri kuita chirwere ichi muchiredzi kunyange hazvo kusati kwava nemunhu arasikirwa neupenyu. Mumukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amita Tsvamu vanoti hurumende iri kuita tsvakurudzo yekuti ione kuti chii chiri kukonzera kukwira kwechirwere ichi muchiredzi. Asi mutauriri wekomiti yecovid-19 task force mumasvingo Varodas Irimai vati kukwira uku kuri kukonzerwa nevanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinotsvaga mabasa ekukohwa nzimbe muminda yetonga Hulet pamwe nevamwe varimi vatsva.
Okay, chiri kunyanya kuitika muchiredzi makesi dzaari kuraita hazvingavi zvinhu zvinoshamisa nekuti tine maplanations ari kuti panguva inoi yakafanana nekukohwa kwenzimbe kudai vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika ino vachiuya kuzoshanda mabasa akasiyana siyana ikoko. Saka kwaane vashandi vakawanza munyika yenzimbe iri ikoko zvinogona kuva zviri izvo zvinotiita kuti vamwe vanhu vari kubva kure uya waine denda iroro so yangu inongoramba iripo tirende kuti vanhu vamaintene mamenzas akaiswa nzuri.
Hurumende yakazivisa nezvino kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vanhu makumi matanhatu nevana vakabata nechirwere ichi munyika. Vanhu vabata nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nemapfumbamwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 39,496. vanhu vapane chirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu 1626 vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevaviri vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pamazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezuru ane mazana mana nemakumi mashanu nevaviri 690,452 vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 4991 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro izvo zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yepiri pazuru mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemakumi mashanu nemana 399,054 Zimbabwe inoti ine uronga hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi checovid-19 kunyange hazvo Zimbabwe ine chirongwa ichi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kubaya vanhu mamiriyoni gumi kuchanetsa sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubayiwa nhomba yekutanga munzvimbo dzakawanda sezvo nhomba idzi dziri kushayikwa mumatunhu akawanda munyika zvichakadaro hurumende yeamerica yazivisa kuti ichabatsira zimbabwe nemari yekurwisa denda recovid-19 kutangira pamamiriyoni makumi manomwe nemashanu kusvika pazana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuamerica ndakamira studio 7 mumasvingo dini godsi mutimba